misiri policy yakanaka nekuti inoita kuti hurumende yacho izotorasikirwa nemukana wekukwanisa kunga iziva kuti mari inopinda munyika yakawanda sei nekuti maremitensi aronga iri mari iri kubva kunze kwenyika iri kuya kubatsira vana vezimbabwe ndiyo mari yakabata mhuri yezimbabwe upenyu hwavo yatingati pachirungu kubuilda resilience nekuti vanhu vazhinji vari kutambura muzimbabwe vanochemera kuna mari kunze kwenyika
tambo kurukura zvekare nachipangamazano werpz vagwanyanya vachiti ivo vanhu havana kunzwisisa zvaiedza kutaura nerpz vachiti rpz haisi kuzomanikidza vanhu
vagwanyanya musavateedza zvinhu zvakanyanya nekuti vanikangodii ndokwavanoswera kakureserve bank kwavanoswera vachisapota pavanoswera vachidya tazvinzwa zvataurwa nemukuru wekureserve bank ainyatsokutaura pachena kuti vari kutsvaga nzira dzekuti vabate mari iyoyi kuti isare mubhank zvaataura vhidhiyo yacho iripo hatidi kududzirwa nzeve tinadzo
zvino rpz inofanira kudii kuti izvi zvinge zvichigamuchirwa nevanhu
ngavavhare muromo yavo vasataura zvakawanda zvinokonfusa vanhu kana varungu vanoti nechirungu when you are explaining you are losing right saka reserve bank haifaniri kukanda mastatements anoisa vanhu mudiscussion anoisa vanhu mutanga kuongorora neconfusion zvinokonzera panic nekutanga kutogadzira nzira dzekutonzvenga dambudziko iroro risati rauya chakapinda kukosha pareserve bank chekuti ngaipe vanhu mukana kuti vaite zvavange vachiitoshanda asi tiri kuyambira hurumende kuti isei nono era pisha vanorasikirwa nemari nekuti vana vezimbabwe vanogadzira nzira dzokunzvenga formal channel inouya nemabhazi inouya nehama inotumirwa mari iyoyo zvechikuruku ivo havaizotomboone mari yapinda ndeipi asi kuinformal sector hairi kungaidini ichienda